Border Crossings VOA.
Mangwanana akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechina chivabvu 20, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezveutano uye vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanozivisa nyika kuti utachiwana hwekuIndia hweB1617 hwave munyika. Bazi rezveutano rakazivisawo nezuro kuti vanhu gumi nevanomwe vakawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19 uyewo hapana munhu akafa nechirwere ichi. Vatongi vedare reConstitutional Court vashanu vakadongwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro votarisirwa nhasi kutoreswa mhiko nevakafanobata chigaro chemutongi mukuru wematare Justice Elizabeth Gwaunza. Dare reparamende muAmerica rinovhota kuti paumbwe komisheni yakazvimirira ichaferefeta kurwiswa kwemuzinda weCapitol Hill musi waNdira 6 nevatsigiri vevaive mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezveutano uye vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakazivisa nezuro kuti utachiwana hwakatanga kuonekwa kuIndia hweB1617 hwave munyika zvichitevera kuwanikwa kwavakaitwa mune mumwe munhu kukwekwe uyo akabva kuIndia musi wa29 mwedzi wapera. Mugwaro ravakaburitsa vachivenga vakazivisa kuti zvichitevera kuwanikwa kweutachiwana hunotyisa uhwu munyika, vanhu vanobva kuIndia kana vanopfuura nemunyika iyi vachamanikidzwa kuiswa kwavo voga kana kuti kwarantini kwemazuva gumi vachizvibhadharira voga. Vakatiwo vanhu ava vachamanikidzwa kuvhenekwa kana vaine COVID-19 pavanosvika munyika zvisinei nekuti vane magwaro ekufambisa akadii, uye vachanga vachipinda munyika vachibva kune dzimwe nyika vanosungirwa kuve nemagwaro anoratidza kuti vakavhenekwa COVID-19 pachishandiswa muchina wePRC pasina kudarika maawa makumi mana nemasere kubva pavatanga rwendo rwavo. Vanhu vaviri vekukwekwe vakadzoka munyika vachibva kuIndia vakawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19, uye kanzuro yekwekwe yakatozivisa kuti mumwe wavaviri ava uyo aive muzvinabhizimusi akatoshaya musi wa12 mwedzi uno. India iri kutambudzwa neCOVID-19 izvo zvasiya vanhu vakawanda munyika iyi vafa uye vamwe vabatwa nechirwere ichi. Zimbabwe yave imwe yenyika pfumbamwe dzemuAfrica dzave neutachiwana hwekuIndia uhu. Studio 7 yakundikana kubata vachiwenga kana womutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri kuti tinzwe zvizhinji. Asi vaimbove gurukota rezveutano vari chiremba mukwekwe Dr. Henry Madzorera vanoti zvinotyisa kuti utachiwana uhwu hwakasvika mukwekwe uye kuti pakave nekurasikirwa neupenyu.
Zvinongotyisa kuti utachiwana uhwu hwakasvika mukwekwe saizvozvo, ende zvinosiririsa tinoronga nokurasika kukaitika upenyu mudhara wedu wataisa zvikuru muno mukwekwe. Asi zvinoratidza kuti tatanyaya kurelaxawo senyika, taita lower guard yedu panyaya yeCOVID-19. Chinasa kuziva kuti kuIndia kuri kubhebha. Chinasa kuziva kuti dzimwe nyika dzakaita sana UK nedzimwe nyika vatovhara miganhu yavo kuti vanhu vari kubva kuIndia vasapinde-pinde vasina kuitawo kwarantini. Isu tatisati tazviita, takangomirira kuti titange tawana kesi nekushayika kwemunhu tisati tatora action. Asi ndinofara kuti izvo hurumende yazozviona zvavakodzera kuti kutorwe action panyaya iyi.
Tichiona kuti munhu iyeye anogona kunge akasanganawo nevamwe vanhu vakatowanda utachiwana husati hwaonekwawo, zvii zvamungataura panyaya yecontact tracing?
Ndonjodzi huru iripo iyoyi, nokuti pavakaita contact tracing tinoziva kuti vakapublisha kuti pana vanhu 8 or so vakawanikwa vari positive utachiwana humwe chete ihwohwo vanga vasangana nemushakapfuyu. But handina shuwa kuti beyond ivavo vakaitawo contact tracing immediate contacts zemunhu akasvika. Pakazoita contact tracing here yevamwe vanhu ivavo 80 vane vamwe vavanosangana navo. Ndopanenyaya hombe yekuti izvo community transmission ndoichatigarisisa pasi. Kana tikasanyaya kuita community testing yakakwana, itisazongona guta rese nenyika yese yakubheba. Saka tokurudzira ipapo kuti ngavaite contact tracing kasimba beyond zvavakaita ipi zvichitenderera around index case yedu.
Tichiona matanho aziviswawo kuti vanobva kunze vachange vachizogariswa kwavega kwarantini vachizvibhadharira nezvimwe zvakadaro. Matanho amunoona here angaita kuti avharire kunze denda irori kana utachiwanawo?
Redanho rakaoma zvikuru. Tinonzwira sisi vacho vari kuuya nokuti makosti acho anogona kunge akatikwirei. Asi hapana zvokuita nokuti kuti tikontene denda iri tofanira kutoona kuti vanhu vauya vanogara mukwarantini mazuva akatariwa ivayo vachitestiwa vozorelisiwa. Taane shuwa yekuti havana utachiwana. Tikasaero chinopararira. Chechipiri ndechekuti danho iri richaisa kuti vanhu vasangouye nhando nhando kubva kuIndia vachipiwa kuno. Achatanga afunga kuti ndiri kufambirei. Toredusa nhamba yevanhu vanouya kuuya vari sirias vanotori nezvo zviri sirias zvavanoda kuzoita kuZimbabwe chete.
Avo vanga vari vaimbove gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunhare mukwekwe nestudio 7. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevanomwe vakawanikwa vaine chirwere checovid-19 uyewo hapana munhu akafa nechirwere ichi. Izvi zvakasiya huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwasvika pazviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana matanhatu negumi nevaviri kana kuti 38,612. Huwandu hwevanhu vafa hwakaramba huri pachiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi masere nevatatu kana kuti 1,583. Bazi iri rakatiwo kusvika nezuro vanhu zviuru mazana matanhatu nezvishanu nemazana mashanu nemakumi mashanu nevatanhatu kana kuti 605,556 vabayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 nyika yose. Vatongi vedare Constitutional Court vashanu vakadomwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vari kutarisirwa nhasi kutoreswa mhiko nevakafanobata chigaro chemutongi mukuru weMatare Justice Elizabeth Gwaunza. Vatongi ava vanoti Justice Paddington Garwe, Justice Rita Makarau, Justice N. Mary Gora, Justice Ben Shachwayo naJustice Bharat Patel. Vashanu ava vanga vachishanda havo sevatongi vedare iri vakangobata zvigaro uye vari pakati pevatongi gumi nevaviri vakanga vabvunzurudzwa paruzhinji muna Gunyana gore rapera pane vaida mabasa aya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta uye vari nhengo yezano PF vakamirirawo vamunangagwa panyaya yekupikisa kwakaita MDC Alliance zvakabuda musarudzo dza2018. Vatinomuda Ishe Chinyoka.
Chinhu chakanaka nokuti kana makatarisa zviri kuitika mazuva ano, nyika yose vanhu vari kungotaura nyaya zveconstitution. Kune vanhu vakawanda vamwe vasina kumbopindavo mumukova wezvikoro zvemitemo, vamwe vakazivira constitutional law dzavo mukuona pamatv, ane vamwe vakaihwavo ichitaugwa kumabhawa. Vanenge vane pfungwa yavanayo kuti constitution inoti zvakati, inotaura zvakati. Kune pfungwa dzakawanda dzinenge dzichitsanangura zvinhu zvinenge zvichitaugwa muconstitution, pfungwa idzi dzisingawirirani. Saka zvakakosha kuti nyika dzose dziite vatongi vakangomirira kutsanangura zvinotaugwa nebumbiro romutemo rinonzi constitution. Izvozvo zvinotibetsera kuti vanhu vaite iya inoi pachirungu specialized knowledge. Saka kuiswa kwaitwa majaji kutanga kwavatanga kuitwa vachawanda, nokuti constitution inoti vanofanira kuti wande vachawanda. Kunoreva kuti izvo tatanga basa rokutsvaka vatongi vakangomirira kuita basa iroro.
Zvinoreveiwo kuvatongi ava?
Zvinovapavo nguva kuti pavanenge vachiverenga mabhuku avo vachiwedzera njere dzavo vanenge vachingoshandira mudivi romutemo iroro rakangonanga nemaconstitution chete. Havachapoti vachitora dzimwe nyaya dzevanorambana, dzevanonetserana vana, dzevanotorerana zvinhu, dzevanobirana mota, dzevanouraya vanhu. Zvinobva zvinokonzera kuti kazhinji kazhinji munenge uchiverenga zvinhu zvakati wandisei. So nyika dzose zvakadzinakira kuti dzive nemajaji vakangomirira chete nyaya dzezveconstitution. Saka chinhu chakanaka kuti tatanga.
Izvi zviri mumbumbiro remitemo here vachinyoka?
Zviri muconstitution, zvazvakatonyobwa kudhara kuti zvinofanira kuitika riini. Ndosaka kwakaitwa mainterview gore rapera negore rino, vakamirira izvozvo kuti process iyoyo idini ibude. Hazvinei nechokuitika nezviri kuitika mazuva ano, chinhu chagara chichifanira kuitika, chinhu chaitika nokuti nguva yacho yanga yakwana, semanyoregwa zvanga zvakaitwa muconstitution yedu yomuna 2013.
Gweta uye vari nhengo yezanu PF vakamirira vamunangagwa panyaya yekupikisa kwakaita MDC Alliance zvakabuda musarudzo dza 2018 vatinomuda Shechinyoka vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Kokusarudzwa kwevatongi ava kungabatsira here kugadzirisa nyaya yanetsa munyika yekuti ndiani achatonga nyaya yemutongi mukuru wematare valukumalava vakamanikidzwa kusiya basa nedare repamusoro muchire mekuvandudzwa kwebumbiro remutemo kwakanzi kwainge kusiri pamutemo nedare repamusoro rehigh court. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing abata vaimbova chipanga mazano chemutungamiri wehurumende Mushakabvu Morgan Tsvangirai vari gweta Dr. Alex Magaisa.
Ndaona kuti pasarudzwa vatongi vashanu vanzi vachange varivo vatongi vekuconstitutional court. Ndoda kuti nditi ndo vagara varipo vanga vari maacting judges of the constitutional court kubva gore rakapera. Saka ndo vanzi vakunoita maconstitutional court judges zvepamutemo. Ndineka kututsumwa mbichana kuti zvaitwa sei asi haisiyo nyaya iripo. Nyaya iripo iko zvino ndeyekuti zvine mutsauko here, zvinochinja here nyaya yarataura yekuti pakasungwa mbira dzakondo apo? Hazvina chazvinochinja.
Ko sei muchiti hapana zvazvinochinja tichitarisa nyaya yanetsa yemutongi mukuru wematare valukumalava vakanziwo ngavaende pamudya ndigere nedare repamusoro rehigh court asi hurumende ichipikisa mutongo iwoyo?
Zvaitika izvi zvakangofanana nokuti kana uine mombe yako pfumbu wotora pendi woipenda woti yava nhema, inongoramba iri mombe imwe chete iyoyo, hazvichinje chunhu. Majaji iwaya ndo majaji ari munyaya iri kutaurwa yatanga tichitaura iyai.
Tichitarisayo nyaya yakaturwa kumatare, dai vatongi ava vanga vasingawirirani nekuti vabatanidzwi navamalaba vaifanira kuita sei chaizvo vamagaisa?
Dai majaji iwaya akanyora afidavit dzekuti aiwa isati mumunyaya umu, nyaya ingadai yakatongori majaji wayo ekuhigh court akataura iwo kuti aiwa ava vafanira kunge varimo, kana kuti vakati aiwa ngavarambe varimo, asi havana kupindura. Saka vakaramba vakazvisunga mbira dzakondo, vakaramba vasina kuzvichenura.
Saka kana tichitarisa nyaya yavamalaba paakutoda vatongi vacho,
saka hazvina hazvo chazvinonyanya kuchinja. Dai kwakuri kutoti pamwe mamwe majaji manyowana asimo munyaya iyi aiiswa ipapa, pamwe tingadai tiri kutaura imwe nyaya, asi majaji iwaya hapana chazvinochinja. Sekureva kwandaita, mombe kana yanga iri pfumbu kana yava nhema, imwe chete mombe yacho, saka hazvina chazvinochinja.
Nyanzvi mune zvemutemo Dr. Alex Magaisa vari parunare kuBritain naBlessing Zulu Studio 7. Tarisa zviri mune mamwe mapepa nhau. Pepa nhau repadande mutande Red News Hawks rine musoro wenhau unoti Zimbabwe ndeimwe yenyika gumi neshanu dzakavhota dzichiramba chisungo cheUnited Nations chinoda kumisa nyaya dzekupondwa kwevanhu cheResponsibility to Protect and the Prevention of Genocide, War Crimes, Ethnic Cleansing and Crimes Against Humanity. Bepa naore Daily News rine msoro we na unoti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yave kuita gadziriro yesarudzo za 2023. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repam soro soro mu Brazil, raka pamvumwa nechitatu kuti gurukota rezvezviwanikwa vari Ricardo Salles nenengo dzebazi ravo vaferefetwe pafungidziro yekuti vane chikwata chiri kutengesa mapuranga zviri kunze kwemutemo kuAmerica neEurope. Vanhu vari kubva kune dzimwe nyika nechitatu vakaramba vachipinda muSeuta, kanyika kari pasi peSpain kari kumaodzanyemba kweAfrica, mushure mekunge zviuru zvevanhu zvayambuka zvichibva muMorocco mumazuva maviri adarika. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Wakaguma nomukana musikana wagona zvisingaiti. Ashu wakataura mwoyo kosi tinotumira mavoice note yedu anongoverengwa ozvitoitewa uko. Hamene kuti varume vacho ndivo vanogona here kutaura zvinodiwa kustudio 7 kwacho. Plus ivo varume unowana kuti varume vanoitiwa 10 vakadzi unongona kuitiwa umwe anobudisiwa achitaura. Imu munefevha, ndakambokuudzai futi kuti munefevha makarerekera kuvarume. Dai vava na blessing zviku vanga vachiverenga vonhau kana kuti varivo vari kumavoice note, dai pamwe achitibudisawo isu vakadzi because zvanyanya izvi. Haiwa musikana watigonera shuwo, tanga tongoteerera hedu ivo varume vachitaura tatichagodi. Takaisa mavoice note yedu akawandisa kana kubuda kana. Postudio 7 makadini vashamarari vedu vestudio 7, tinokutenda nenhau dzamunotipa. Tinotenda kuti vana Johana Mamombe naSisifia vakabuda mutrongo. Tinoti kuvanhu vose veMDC zvenyu muri mumatrongo, makambosungwa makaitiwa sei, makashungurudziwa. Musadzokera sure vana Johana Mamombe, atiitei forward. Chakupenserai handembei nekugura Zimbabwe kuti sununguke. Ndimwi maoveterans acho imimi vana Johani Sisilia naNetsai vana Jobusikala nevamwe vatisina kukonana mazita. Musatsamwa vose vari mutrongo nekuda kwezvematongerwo enyika vari veMDC Alliance. Ndinoti ndimwe maoveterans acho. Tinokuomberai maoko murimo muparlamenti murimo 2023.
Ndoda kumbotutsira zvenhu zvepabhiriji reKazungula iro kuti vamugabe vakaramba kubatana nevamwe. Nhasi vamunanga vava kuti aiwa vaitibatane. Handii munoona ndo dambudziko ririmo zvani kuti kana hanzi purezidendi haapikiswi zvongonzi zviri izvo. Vana vachuma vabruru wedu vanga ariko neuyauya uri kwamurimi vestudio 7 ukuyu wamunoti dokta amene kuti ndidhokuta chaiye here kana kuti ndidhokuta wokumirira zani. Vanga varipo vakadiniwo kuti vati vapurezidendi ngatibatanei pamwe kuitira kuti tigozoshandidzana tiri vanhu vamwe chete. Havana pakatoramba mugabe iko rongoti wakafa plus nyange taime yanga aripo abuda pachigaro ka vose vakazoti ari rongo. Asi vose vaiti ari raiti vanhu vachitotaurwa unzi aiwaka vamugabe vakura.
Saka tinoenda kupi? Hakuna kwatinoenda.
Dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tinokurudzirawo zvakare kuti madzimai akawanda anga achipindawo muchirongwa ichi muchitumirawo zvamunofunga.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu VOA Shona.
Dare reparamende yepasi muAmerica ravhota mambakwedza richipasisa kuti paumbwe commission yakazvimirira ichaferefeta kurwiswa kwemuzinda weCapitol Hill musi wandira 6 gore rino. Apo mhomho yevatsigiri vevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump yakaedza kudzivisa kupasiswa kwezvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa muna mbudzi gore rapera. Zvakabuda musarudzo zvairatidza kuti vaTrump vakakundwa navaJoe Biden. Nengo dzebato reDemocratic Party dzinosvika mazana maviri negumi nenomwe dzichitsigirwa nenhengo makumi matatu neshanu dzebato rinopikisa reRepublican Party dzavhota dzichitsigira urongwa uhu kuchitiwo nhengo zana nemakumi manomwe neshanu dzichiramba kutambira. Asi urongwa uhu hunogona kutatarika mudare reSenate, umo mukokeri wenhengo dzeRepublican Party vaMitch McConnell vakatozivisa nezuro kuti vanopikisana nepfungwa yekuumba commission. Kuti urongwa uhwo upfuure muSenate, panofanirwa kuita nhengo gumi dzebato reRepublican Party dzinovhota dzichibatana nenhengo dzebato riri kutonga reDemocratic Party. Pari zvino mudare umo mune nhengo dzeDemocratic Party makumi mana nesere, nhengo dzeRepublican Party makumi mashanu pamwe nembiri dzakazvimirira idzo dzinovhota dzichitsigira nhengo dzeDemocratic Party. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica, vatawanda Svoshe Dzokora, kuti tinzwe pfungwa dzavo.
Aiwa, isu sevana veZimbabwe totodzidza chaizvo pane zviri kuitika kuparlamendi yeAmerica. Ndokunonzi kukura mupolitics kuri kuitwa ikoko. Vanhu hatifanira kungoti ini ndiri wekangana, chirongana akanganisa ndongoramba ndichingotevera kwaari ndichingomuvhotera. Vanhu vemuAmerica vari kuyatsoratidza kuti vanofunga vari muchirungu inonzi outside the box, havangoteerere chete. Ende ndotarisira kuti ndozvinofanira kunge zvichiitwa kunyika dzese nevanhu vese, kuti kana munhu aita chinhu chakaipa chakaipa. Saka zvakaitika kuCapitol Hill panguva iya zvakakanganisa nyika yese yeAmerica, zvikakanganisa even world yese.
Asi zvinosiya papi nhengo dzebato reRepublican Party makumi matatu neshanu dzavhota dzichibatana neveDemocratic Party.
MaRepublicans avhota 35-5 vachiti zvakaipa. Vari kutonyatsogona chaizvo, nekuti tese takazviona kuti zvakaitika paya zvakakonzereswa navaTrump nekutaura kwavo. Asi vanhu vari kutaura kuti chero Trump aive mutungamiriri wedu tichimufarira, asi akakanganisa. Saka isu hatingarambe tichingokorokotedza munhu anenge akanganisa. Saka zvavari kuita izvi chidzidzo kune vanhu vose, kune nyika yese, kune pasi rose. Zvikuru sei isu vekuZimbabwe tinongoramba tichingoteera munhu, tichingoteera munhu ari kuondonga nyika, ari kupunza nyika, nekuti mutungamiriri wedu. Ndotarisira kuti tichadzidza zvakawanda pane zviri kuitwa nevanhu vemuAmerica.
Tinoona kuti bhiri iro rinofanira kuzoenda kudare reSenate, kwatinonzwa mukuru wevanopikisa ikoko vemaRepublican vaMitch McConnell vakatozivisa kuti vachapikisa bhiri iroro. Munozoona here richipasiswa kuSenate?
Ini ndiri kuona richikudirira sezvangoitika nhasi kuti vekuHouse 35 vacho vataura kuti vanomira nechokwadi, vanomira nevana veAmerica, vanomira nepumbiro remutemo weAmerica. Ndiri kuona kuti zvakadaro zvinogona kuitika kuSenate ikoko chaiko, kuti kuchaita vamwewo vanotaura kuti isu toda kumira neruzhinji rweAmerica, toda kumira nevanhu vanoda kuita zvinhu pamutemo. Zvakaitika kuCapitol Hill zvanga zvisiri pamutemo. Hakuna munhu anoda kuzviona zvichiitika zvakare muAmerica, ende zvinosananganisirawo vacho vari kuSenate ikoko. Saka ndiri kuona kunge kuchaitika zvimwe zvisiri kufungirwa nemaRepublicans. Kana ivo vaMcConnell kana Trump vachatoshamisika kuti chii chiri kuitika chaizvo, vaona vanhu vekuSenate vavo vachivhota against zvinenge zvataurwa nemukuru wavo vaMitch McConnell.
Avanga vari chizvarwa cheZimbabwe vatawanda Svoshe Dzokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica neStudio 7. Munhau dzemitambo. Mitambo yenhabvu iri kutanga mukupera kwesvondo nemakwikwi echibuku Super Cup atanga achitambirwa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Kubva kwamutare Kosheka kublawayo chichidarika nemuharare nezvishavane zvikwata gumi nezvisere zvichange zvichirwira mukombe wechibuku Super Cup uyo une mari inoita iyo zvuru mazana matatu nemakumi manomwe nezvishanu emadhora ekuAmerica kana kuti $375,000. Mutevereri wemutambo wenhabvu vaBrighton Munyuki vanoti vanonokerwa nemitambo yenhabvu iyo yakapedzisira kuitwa muna 2019.
Vakomana vakomana tisanonokerwa nemitambo iso. Tada kutoti dai zvatoita as soon as possible kuti tiwanise kunakirwa nemitambo nekuti magemu aya tatagarisa tisaziye kunakidzwa nemunhabvu.
Mutambi akambotambira maWarriors, Highlanders, Dynamos neCapes United, Stuart Murisa anoti ari kufara kuti mitambo yadzoka kwave nenguva yakati kuti vakagara kumba. Mumwe mutsigiri wenhabvu vaPeter Tashaya vanoti nekutengwa kwakaitwa vatambi nezvikwata makundano emwaka uno anenge akaoma zvikuru.
Dare gore rineri ndoona zvangu kuti richange rakati simbei pakuti Dynamos yakabuilda ona King Nadolo kufrant yaizvati yangesina mavanhu vaigovesa yaita busy nemadraws woita seHarare City yakatora part of my experienced players from Capes United. Ukatarisa Ngezi Platinum yakwanisa kusinecha na Denver Mukamba ikakwanisa kutora magoalkeepers from AFC Platinum mining. Saka ndikuona kunge kuchange kune makwikwi paligi ino yegore rineri.
Muteveri weCapes United vaPhilip Regede vanoti mitambo iyi inokwanisa kusangana nedambudziko nemhaka yedzinhandare idzo dzisina kugadziriswa zvakanaka panguva yeCOVID-19.
Bhora munomu ritanga zvaro asi ndikuona kunge pachada kuita kakuda kuti netsembichana because kada kutarisa nyaya magrounds edu zvinhu zvacho zvese hazvati zvanyatsokuti zvarongeka zvokuti tinganyatsokuti tingaprepare kuti tingatikwanisa kutamba bhora plus nenyaya yeCOVID-19 kuti ndoimwe nyaya iri kucontributa futi hatina kana mahotels ekuti vanhu vagari ikoko vachidi vachitamba magames avo and the like pachada kuti pachaita macomplications achada kuti ipapa.
Asi varegede vanoti zvinhu zvikafamba nemazvo chikwata chavo chemakepekepe ndicho chichatora mukombe wechibuku Super Cup pamwe newe league.
Isusu seCapes kangorova chete gore rino hatisi kumira because mapreparations takatotanga kudhara togadzira zvokuti hatina zvokuti tingambotya kana kuti.
Pakapedzisira kutambwa nhabvu munyika FC Platinum ndiyo yakatora mukombe weleague, Highlanders ikatora mukombe wechibuku Super Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Edu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Gurukota rezveutano uye vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanozivisa kuti utachiwana hwekuIndia hweB1617 hwave munyika. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevanomwe vakawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19 uyewo hapana munhu akafa nechirwere ichi. Vatongi vedare reConstitutional Court vashanu vakadomwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro votarisirwa nhasi kutoreswa mhiko nevakafanobata chigaro chemutongi mukuru weMatare, Justice Elizabeth Gwaunza. Dare reparamende muAmerica rinovhota richipasisa kuti paumbwe komisheni ichaferefeta kurwiswa kwemuzinda weCapitol Hill musi wa6 Ndira nevatsigiri vevaive mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka vateereri.